Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedare remakurukota rakadongwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, iro ratoreswa mhiko nhasi zvichitarisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti huri kunangepi. Vamwe vari kupa maonero ekuti mutungamiri wenyika vadzosa makurukota asina zvaakaita muhurumende yadarika, uye vatowedzera uwandu hwedare remakurukota kubva pamapazi makumi maviri nemaviri kana kuti 22 kuenda pamapazi makumi maviri nematanhatu 26, izvo zvichatoda kuti nyika inge ichiburitsa mari yakawanda yaisina. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa muno muAmerica muchinafundo yeLloyd Masocha vanoti havaoni udzamu mudare remakurukota idzva iri.
Maminista mazhinji agara anga achigovapo pautongi hwaMnangagwa hwapfuuro uhwu angodzoserwa chero zvavabva mwaiswa pamaministiri akasiyana-siyana. Saka kuti titi tatarisira mashura nezviratidzo mukuchinja upfumi hweZimbabwe handioni zvichiitika. Tinotarisa zvekare tinoona kuti iwo magetsi ainzi napurezidendi vachakambena, magetsi azara avako, magetsi acho ari kunzi haachisiri kuwanikwa, zvinobva zvazobatawo kumvura uko, zvinobva zvazobata zvekare kuupfumi hwenyika kumabhizinesi uko, zvine zvaakuvagozhera zvinozoita kuti zvunhu zvavanotengesa zvinge zvichidhurira vanhu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr Prosper Chitambara vanotiwo pane basa guru rinofanirwa kuchiitwa nehurumende munyaya dzezveupfumi, zvikuru kuunza kugadzikana kweupfumi hwenyika kusingaperi.
Taona kuti size yecabinet yawedzera ichibva pa22 kusvika pa26, asi pane basa guru rinofanira kuti richiitwe now that cabinet yapo, especially around macroeconomic reforms kuunza kugadzikana kunoenderera sustainable stability in terms of our macroeconomy.
Dr Chitambara vanoti pamusoro pekuwedzera dare remakurukota izvo zvichadya mari yenyika yakawanda, vaMnangagwa vanowo kuzadzisa kurudziro yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vanoongorora magariro evanhu vachitungamira zvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti
munobva mapazi akaita sefinance, energy, health nemamwe akadaro anoda kutungamirwa nevanhu vanoziva, vane ruzivo humisha nemapazi iwawo. Saka ini takakuona kuti dai vamboisa yatinoti muchirungu matechnocrat, kwese kuisa shamwari dzavo dzemuzano PS sezvatiri kuona zviri kuitwa kuti kwakungopanana mabasa.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weBullion Group International uyezve vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti havana kushamiswa nekudzoswa kwevamwe makurukota mumapazi avo, vachiti upfumi hwenyika hunoumbwa nekuita mushandira pamwe kwemapazi ose.
Vazhinji vacho vadzorwa kuti vaenderere mberi nebasa iri nekuti vanoziva sonzo renyika, sonzo rehurumende ranhasi kavari kuindirira mberi nenyaya dzacho hazvina kutamiswa.
Kunze kwekunge paine zvitsva zvicharatidzwawo nemakurukota matsva akaiswawo mudare remakurukota iri, vakawanda vanoti ngoma ichangoramba iri ndiyo ndiyo kwemamwe makore mashanu, sezvo vachiziva nechakare zvichabuda mumapazi agara achikundikana kuzadzisa tarisiro yeveruzhinji akaita sebazi remhando dzemoto, bazi rezveutano, mapazi edzidzo nemamwe ose akakundikana kushanda zvinoonekwa muhurumende yadarika. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira kuti vaMnangagwa vaise simba ravo mukurwisana neuori, vachiti pada izvi zvinogona kuzoburitsa michero inodyiwa nevana veZimbabwe vese, kwete nevarefu chete vari kudya zvavapfupi nekureba.